manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le istudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gunyana 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti vanoda kupikisa zvakabuda musarudzo vachine kusvika musi wemuvhuro unouya kana pachiteverwa bumbiro remugore ra2013. Rimwe sangano revarairidzi rokurudzira kuti zvikoro zvinonoke kuvhurwa nesvondo rimwe chete richiti munyika hamusati magadzikana kubva zvapera sarudzo. Asi hurumende inoti zvinhu zvakagadzikana uye munyika mune runyararo nekudaro hapana chekumirira. Tichakupai zvabuda mumitambo yemakundano eCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Izembe vanoti vanoda kupikisa zvakabuda musarudzo vachine kusvika muvhuro unouya kana pachiteverwa bumbiro ra2013. Izvi zviri kuuya panguva iyo paine tarisiro yekuti zvimwe bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change ringangoenda kumatare richipikisa zvakabuda musarudzo idzi sezvo rakatoratidza kunyunyuta kwaro richiti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka neZimbabwe Electoral Commission uye dzakabiridzirwa zvemhando yepamusoro. Izvi zviri kutsigirwawo zvakare nevamwe vakaongorora sarudzo idzi vanosanganisira veSADC, The African Union, Commonwealth neCarter Center avari kuimbawo korasi imwe chete yekuti sarudzo hadzina kuitwa pachiteverwa mitemo inosunga maitirwo esarudzo. Pane mashoko wekuti vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vangangogadzwa nemuvhuro kana chipiri svondo rinouya. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubato reCCC kana paine matano arichatora ekupikisa sarudzo idzi uyewo kubva kuhurumende kana kugadzwa kwevakakunda musarudzo kuchabudirira kuitwa. Mukuziya nezvenyaya iyi ngatinzwei hurukuru yataita naDr. Zembe.
Vajonga zvapiringana nokuti vararamarira idzi nderebumbiro ra2013 rinotaura haro pasection 93 kuti unenge achipikisa musarudzo zaitwa unofanira kukanda kupikisa kwake mumazuva manomwe kubva padavidzirwa sarudzo nomurawo iwoyo wa2013 uyu. Zvino musi wa26 ndopakadavidzirwa zvakabuda mugango resarudzo yomutungamiri wenyika. Zvinotaura kuti mazuva manomwe anopera nhasi. Asi, mutemo wacho unoti kana mazuva akapera uri musi wemugovera zvinozotaura kuti unozopera nemuvhuro rinenge riri zuva rebasa. Zvinotaura kuti izvo mugovera nesvondo hazvizovi zvavharana. Muvhuro kana riri zuva rebasa risiri zororo ndo wainozopera. Saka mazuva manomwe anozopera nemuvhuro.
Saka muri kuti here vanoda kupikisa vachine mukana kusvika musi wemuvhuro?
Vachinawo. Asi ndandichitevedzera murawo wa2013 constitution. Asi pane bope ramunoziva raaita kuti sarudzo dzinge dzakatekeshera musadhaki. Saka pane matare omusadhaki nomuAfrican Union. Saka zvinotaura kuti vanogunununa vanogona kutora zhira dzakasiyana-siyana kuti vaise gunununo yavo kuti zvizobudira vanhu vese vomunyika. Maira nesaro tutakaitiwa hizi. Saka to mirila mufuro yoyo. Tozo na zine zichitika.
Zino rewa kuti kugazwa kwe mtungamiri wenyika akabudirira msarudzo. Akukwanisa kongo uchikwa ne msuwe mufuro. Kana mazuwa manongo achikwana ne msuwe mufuro.
Kana hati wenera murao wavo. Zino kona kuti zisaitika. Asese zvamuno ziva. Murao wavo ala uteleri. Yowe pumbirora mukabira 2018. Rinova ndiro ravainaro sezanu PF nomutungamiri wavo. Vanovhuna pavanoda, vachiucheresedza pavanoda. Saka zvinonetsa kuti isu sevagari venyika tizive chaizvo chaizvo zvavachaita.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika, vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uriah Izembe, vari parunare muHarare neStudio 7.
The Voice of America.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ riri kukurudzira kuti zvikoro zvinonoke kuvhurwa nesvondo rimwe chete richiti munyika hamusati magadzikana kubva zvapera sarudzo. Zvikoro zvinotarisirwa kuvhurwa nemuvhuro unouya unove musi wa 4 Gunyana. Mutungamiri weATUZ Valbert Masaraure vanoti chimwe chikonzero chinofanirwa kutarisiswa nehurumende ndechekuti vabereki vakawanda vakakanganiswa negadziriro yesarudzo zvakaita kuti vatadze kuunganidza mari dzechikoro sezvo vazhinji munyika vave kuzvibatira mabasa emaoko. Vanoti vovarairidzi vakawanda vachatadza kudzokera kumabasa nekuda kwekushayiwa mari dzekufambisa vachiti hurumende inofanirwa kugadzirisa nyaya dzemihoro yevashandi vaya nekukasika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Nyaya yekuvhurwa kwezvikoro musi wa 4 kunoratidza kushaya hanya kwehurumende yedu nesefiti yevana nesefiti yevarairidzi. Zviri pachena Zimbabwe ichiri netension yakakurisa kubva pasarudzo dzakabva mukuitwa idzo dzisina kupera zvakanaka dzinoratidza makakatanwa akawanda akazvarwa kubva padziri. Kuendesa vana nevarairidzi kuzvikoro panguva yakadai kungozvikokera matambudziko ekuti pano kunodzimara kwaita mirizhonga dzakawanda. Isu tatichiti kuvhurwa kwezvikoro pari zvino hakuna kumira zvakanaka dai pambomirwa kana kwevhiki mhepo dzamboti dzadzikama vanhu vakwanisa kugadzirisana makakatanwa avainawo.
Hurumende iri kuti munyika zvinhu zvese zvakagadzikana mune runyararo hamuna kana dambudziko saka hapana chikonzero chekuti zvikoro zvinonoke kuvhurwa. Munoti nepamire hurumende apa.
Kunyuvita kwedu kwekuti vanhu dai vambomira kudzokera kumabasa musi wemuvhuro hakusi kungobva pasefiti chete. Kune nyaya yekutoti vabereki chaivo vanotarisirwa kunzi vabhadhare mari dzemaschool fees havasati vagadzikana mari dzavo vachikwavhangwavha zvavo zvakasungwa nemaelection. Kuvawedzera vhiki kuti zvikoro zvovhurwa kwapera vhiki kunovapawo mukana wekuti vaite mabhindauko akawanda ekubatanidza pfuma dzekubhadharira vana kuti vadzoke kuzvikoro. Zvikatadza kuitwa izvi zvikoro zvikavhurwa musi wa 4 vanenge vasina gadziriro rakakwana ende vamwe vana vacharasikirwa nenguva yekudzidza vamwe vachienda mberi.
Zvikoro zvisati zvavharwa chainzwa muchinyunyuta nenyaya dzemihoro inyaya dzakagadziriswa here idzi?
Hurumende ingatoti inopa marairidzi mari kudarika vamwe asi mari inotambirwa nemushandi haipiniwe ichitariswa yeumwe kuti ngana apiwa yakawanda sei. Inotariswa pacost of living kuti kurarama kwacho kuri kumboda mari. Saka kurarama kuri kuda mari yakawanda kudarika iri kuwanikwa nemurairidzi. Zvinozoita kuti zviomere murairidzi kuti adzokere kubasa zvisinei nekuti anzi neunion yake adzokere kana kuti arege nekuti iye homwe yake ndo inodzimara yamutuma. Chatinoona ndechekuti varairidzi vazhinji vachadzimara vakundikana kudzokera kana zvikanzi vadzokere kubasa mari isina kugadziriswa. Isu chichemo chedu chachiri chekuti dai paitwa hurukuro ndo dzinogona kungoitwa kana tikapostipona kuvhurwa kwezvikoro zvisavhurwe musi wa 4 pagadziriswe nyaya yemuhoro pakati pemushandi nemushandirwi.
Vanga vari mutungamiri wesangano reATUZ Valbert Masaraure vari parunare neStudio 7 vari muHarare. Asi vakafanobata chigaro chemutauriri webazi redzidzo yepasi vaPatrick Zumbo vanoti munyika makadekara semvura yeguvi nekudaro hapana chikonzero chekushandura urongwa hwekuvhurwa kwezvikoro.
Vajonga kutaura kunotoita kuti tishamisike chaizvo. Hongu sarudzo dzakaitwa dzikapera. Kana maamuri muno muZimbabwe muchaona kuti munhu umwe arungo famba murunyararo, arungo itapasa murunyararo, saka chingata zisa zukoro kufurwa chii. Iye muka zutarisa wajonga, mchawana cha noti school calendar. Asichi chinu chaka decide wa last week, kana chaka decide wa this week. Chinu chaka decide wa muna January, chaka decide wa muna December, tikapa ino the school calendar. Saka apana chapa kufurwa kwe sukoro. Nukutipa bire kivedu wa isiva, wala ili kivedu wa isiva. Saka chatika tatza kufurwa chikoro china eva jonga.
Wanga wali wakafano bata chigaro chemuta uri rwebasi yezi zore pasi wa Patrick Zumbo. Wali parunari mwarare ne Studio 7. Panyaye kuti varairidzi vanogona kukundikana kudzoka kumabasa nekushaya mari uye kuti hurumende igadzirise nyaya dzemihoro. Tabato guru kutaro zvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti varairidzi ndo vakatokohwa pakuru pakuwedzerwa kwakaitwa vashandi mihoro nehurumende mwedzi yadarika.
Chokwadi dai manga machitsvaga maichiwana kuti hurumende yakawedzera mari ye massive servants ose kusanganisira maticha ne $50 ikafika pa 300 pa munhu anowana mari yepasi pane vese. Hurumende ikawedzera zvakare mari yemaZimbabwe dollars inotambirwa nevashandi vehurumende nezvikamu zvinosvika zana muzana 100% pane avo vanotambira mari iri pasi pevamwe vose. Saka pane zvakatoitika iroro temu ramuri kutaura nezvaro.
Asika vamavhima varairidzi vari kuti mari yavari kutambira ishoma.
Munofanira kuziva zvakare kuti pamusoro pemari dzinotambirwa nemamwe masivu 70 sematicha anozowana imwe $80 iyi $80 asi inozopeiwa ari maZimbabwe dollars ne the going rate yepa inotambirirwa mari iyoyo. Saka hazvisi zvechokwadi kuti hapana chakaitika kumatichi tichibva mutemo rapera tichiuya pahoriday yavainayo iko zvino.
Saka tingaona here kuwedzerwa kwemari dzemihoro yevarairidzi munguva pfupi inotevera.
Chatinoziva ndechekuti hurumende icharamba ichitarisa nyaya dzemihoro yematicha kusvika tagutsikana kuti mari dzatiri kupa vashandi vehurumende imari dzinoenderana nestatus yavo sevashandi vehurumende. Kana takatarisana nematicha vanofanira kuti vawane chiremerera mumacommunities mavanogara kana mavanosevenza. Saka dai mambotarisa vakandemire zvatakaita izvozvo vamwe vanozongotaura asi vanenge vasingatauri chokwadi vachida kungoti hurumende inzi haina zvairi kuita, asi hurumende ine zvakawanda zvairi kuita kugadzirisa nyaya dzemaconditions of service dzevashandi.
Vanga vari gurukotaro zvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare ne Studio 7 vari muHarare.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kushanyira dunhu reFlorida nhasi kunoona vega kuparadzwa kwakaitwa dunhu iri nedutu mupengo Idalia uye kunyaradza vanhu vakavirwa nedambudziko redutu iri, asi havasi kuzosangana nagavhuna vedunhu iri vaRon DeSantis vebato reRepublican vavangangokwikwidzana navo musarudzo yemutungamiri wenyika. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavhilas Musanganya uye weStudio 7.
vano kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa nemi Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Diana Zimbudzana Chambara vesangano reZimbabwe Exiles Forum avo vanoshanda nezvizvarwa zveZimbabwe nedzimwe nyika zviri muSouth Africa. Tiri kukurukura navo pamusoro pedambudziko rakasangana nevamwe vagari vemuSouth Africa vanobva kune dzimwe nyika. Apo takaona imwe nzvimbo inogarwa nevanhu muJohannesburg yakawanikwa ichitsva uyezve pachifa vanhu vane chitsama. Kunyangwe zvazvo pasati pazivikanwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakatsvira panzvimbo iyi zvingani. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatiudzwo kuti zvamira sei pari zvino panyaya yezvatakaona dambudziko rakatarisana neimwe nzvimbo yeimomo muJohannesburg iro vhiki rino?
Hatina chatatadzura nezuro takasvika hedu panzvimbo yacho ipo pakaitika rataona tikaona, asi hatina information yataikwanisa kunyaro tichiwane kuti kwezvaingongwerengerwa nevanhu vakanga vari panzvimbo iyo, nekuti nzvimbo yacho yakatozara. Saka pakawanda mapurisa, pakawanda vanhu vezvemutema, saka vanhu vari kunyanya kudzimiswa kuti vapindepo vachiona kuti zvakamira sei. Ndeve vashandi vehurumende nedzimwe nyika hatinakuona hedu veZimbabwe takaona ndovakauya vachizvotarisa vakakudza nezvezvizvarwa zvokumusha kwavo. Saka ndidaira kuti vekuZimbabwe zvichida mari ndevanga vatopindapo vakatende vabva handizi handizizivi. Saka hatisati tava nenhamba yekuziva kuti vanhu vakaafektwa vekumusha kwedu vangani.
Tinoona pamavhidhiyo atakaona pasocial media madzimai ndiwo anga akawanda achitarisa zvanga zviri kuitika mushure medambudziko iri. Munoona sei izvi?
Ndisu katino tinobereka tinotakura dzinhumbu, tatakura zvedzinhumbu torwa dziwa nedzinhumbu idzodzo nemimba idzodzo pakufona. Saka mwoyo yedu inobva yanya kurwadziwa zvakanyanya nechitiko chinenge chikaita seichochi. Saka vazhinji vacho ndovanobva vari pamberi pekuda kuchonyasa kuti vaone kuti chitiko chaitikai chii, zvafamba sei uyezve vanhu vangabetsereka sei.
Pane vamwe vakauzwa varasikirwa nepekugara, ava vakaenda kupi apo?
Vakarasikirwa nepekugara vakaendeswa kumashelta arimo anonzi mahomeless shelters ari muJoburg, asi havazi vese. Vamwe vakaramba vari kutya kuti vakange vaenda kumashelta kuya zvichabva zvapa hurumende yeSouth Africa mukana wekuti vanhu ivava vatorwe vadzoserwe kumusha, nekuti vazhinji vevanhu vari kugara panzvimbo iyoyo vanhu vaari kugara munomu vasina mapepa akakwana. Saka vakushira manjeru kuti kana vakange vaziburisa pachena kuti tiri pano vanozotorwa vozoshira zvinovazva vasiri kuda kuita. Saka vamwe vacho vanombira vari panze, asi pakanga pana minista akanga aa kungatiti kumanhai vaendai kumashelta ikoko, mumwe ari pekugara, mumwe ari pakanaka pekugara.
Imi sangano renyu rinobatsira sei zvizvarwa zveZimbabwe zviri nemo muSouth Africa?
Izvozvo zvinofanira zvizvarwa zvinowananwa ilegal assistance. Saka zvinhu zvemitemo izvi kuti vanhu vanenge vasida kuita mapepers kana chii chacho chinowanoda kubetsera vaya vanenge vachitsvaka inonzi mahasla maya nemarefugee status. Mapemiti kazhinji kacho tinoita zvenobin kana risivamapemiti anagoa mumasabunzaanonzi maotp taida advocate nenobin nedocumentation yazvo, asi ari mamwe mapemiti asiri yayo tinongopa advocate kuti vanhu vangaende kupi kuti vabetserekane. Nekuti isusu vanhu vatinonyanya kuda kuisa pamberi ndevanhu vari vulnerable vaya, asina pekutangira asina chouviri. Saka kana ari munhu anenge ane pekutangira aine chouviri tinongomupa advise kuenda kwakati chii zvakuti anogona kubetserekana ikoko achibvisa kana zenzi mari achibvisa mari.
Vanenge vachida kushanda nesangano renyu vanokubatai pasi?
Isusu tinowanikwa panonzi pakupano democracy center pa357 Fisak Street muPretoria muprovinsi yeGauteng. Ndopatiri ipapo, asi kunzira kwakauya denda iri COVID, atichawari kwa office papo mazoea ese. Tafuja remote work, taka wanuda kutuchaga, mwotuchaga pa page yenu ya Facebook. Zimbabwe kutashora, mwotuchumitera message, chipapo, chopindura, chowonesari.
Aiwa, nguwa yedi ndiyo ya itashanje. Yini ndini Marvelous Mplanganya huye, ndiri mu Washington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvinotokupai chirongwa chinotarisa upenyu hwedu, our lives. Tichikupai hurukuro yataita nava Grandmo Hakata vebato rinopikisa RCCC avakakunda musarudzo dzeparamende dzekutsvaga mumiriri weGlenview South, kunyange hazvo ivo vakanga vatove nesvondo rimwe chete vari muhusungwa pakazoitwa sarudzo. Tinzwe vachitsanangura chakaita kuti vasungwe. Tinoona kuti sarudzo dzakaitwa muri muhusungwa zvakaukanganisa zvakadii kugadzirira kuti munge muchipinda musarudzo?
Hazvii zvakatikanganisa zvinhu zvakawanda, nekuti taitarisira kuti pamavhota takawana 15,000 plus, taifanira kunge takapeta kairi pamavhoti iwayo. Zvimwe zvinhu zvakanyanyoafekta futi panyaya iyoyo ndekuti kana uchipo paground, zvimwe zvinhu hazvofamba zvakanaka. Izvi zvinhu zvakaitwa nevevhoti zvokuti mapepa ekuvhotesa akazosvika na3 o'clock musi wekuvhota musi wa23 o'clock, uyezve akapera kuma7, akazova kuma9, akapera kuma12. Zvakasvika vanhu vazhinji vaifanira kutitsigira, zvakadiscourage actually, kana takutaura pachinu, zvakadiscourage vatsigiri vedu vakawanda vaifanira kuti pavhota. Asi yanga iri nzira yekudiscourage vanhu mumaguta kuti vasavhota.
Tinoona kuti mumatambudziko iwayo vaHakata vakabudirira kusarudzwa musarudzo iyoyi yekumirira Glenview South muparamende. Makanzwa sei kukunda kwamakaita muri muhusungwa?
Ndinongotambirei sekuna Mwari uyezve nefeiti iri mukati nevanhu, nekuti tanenge tabva kure. Vanhu vemuZimbabwe vasina hope nehurumende iri kweZambia. So ndakanzwa kufara chaizvo nekutenda kuna Mwari kuti Mwari ndovanopinda mukati mevanhu vachikurudzira kuti izvi zvinhu hazvisiri izvozvo. Ende Mwari vakagadha agenesi izini nyaya yerigi, nekuti muchinge uchipo paground pane a lot of things zvinogona kuitika.
Totarisa chikwata chakanga chichikubatirai basa musipo vaHakati, mungachitsanangura kuti chakashanda zvakadii? Nokuti tichiona kuti kana musoro wechitima usipo paigona kunge vamwe vachitoneta kuti aiwa ngatimirirei musoro udzoke.
Ya, chokwadi taishanda kuneze timu chiti nekuti agendi wangu ainzi Mutotiwa Kuziva akasunga pamwe chete neni musi wa15 o'clock, saka haana kukwanisa kunge ari paground. Pane akazoendesa nemusangano watainge tagare kushanda neanga ari kambeni manager wangu anonzi Kerlet Kotera, ndiye akazoenda kunoitwa credit sekuti nemusangano. Akashanda zvine simba mukomana zvekuti kana kusatana haana kufara. Uyezve makanzurazi andaishanda nawo anoti Gaudenia Marera naJoshua Pedisai eward 31 neward 32 vakarakidza chido chaizvo, nekuti vakabata zvakasimba pamusoro peelection. Uyezve kutanga tione mhuri yangu specially iri mudzimai wangu Miriam Nyamanziwa akamiramira chaizvo kuti make sure presence yangu inosungirwa paground, nekuti aitenderera izvi mumapoling station vakabatana nezvematongerwo enyika, zvinove zvakaita kuti ndiyange ndingeita kanga ndiripo. Uyezve iwo wemusangano chaiwo wedu weCCC akamira neni zvatisingakwanisi kutsanangura.
Kouyawo mabatirwo amakaitwawo muri muhusungwa, mune zvamunganyunyuta nazvo here?
Kungosungwa chete kwatakatoitwa ikoko kutoshungurudzwa kwakanyanya, because zvakatotarisa detention pesi detention yatakaitwa paabudiriwe police station takanoiswa masels tiri varume vanokwana kuita 18, masels asingakwanisi kuakomodheta vanhu, asingagezi, ane tsvina, musina mvura, ende zvinhu zvinotongoratidza kuti paunhu wemunhu unenge watitanga kushungurudzwa. Takazotakurwa zvakare tikaendeswa kuarecentro takanorara futi munzvimbo isina kukodzera kuti munge
kutira ravanu atii ine zvipataka zvindiko hurumande kuzvo kuti iriko yakaoma hakuna magumbeti hakuna hembe dzekupfeka hakuna mvura chaiyo yakachena chikafu chine chivako kana nguruwo chaidzo hadzizi kutaswa kadaro so ndakaona kuri kushungurudzwa chaiko kwakaomarara ichitarisa kuti munhu unenge usina mhosva kuti vasungirwa kunge unge uchisapota bato raunoda
mhosva yamuri kupomerwa iyi mhosva iri kumatare hatigonei iri kutaura zvakanyanya asi munoti
hai mhosva iyi tingangoti iri politically motivated because hatina mhosva yatakakara nanhasi dini kuburikidza mukati mematare takatoiramba mhosva iyoyo nekuti hatina chatakatadza kunge wekuti taifamba tine konvo yedu tinoenda kurali tichiuritamo saka ivo vari kuti makaita kaharali nyaya iyi tikuiramba zvakakupedzisira
manga vakateerera kuhurukuro yataita nava Grand Mohakata vebato reCCC vakakunda musarudzo yekutsvaga mumiriri weGlenview South muparamende teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa munhau dzemitambo chikwata cheHerenda House chapa mukana kuHighlanders kuti iwedzere utungamiri hwayo mugungano reCastle Lager Premier Soccer League mushure mekukunda Ngetsi Platinum Stars Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chino benza akanda chibodzwa chasiyanisa Herenda House ne Ngezi Platinum Stars nasi maskati apo Ngezi yarohwa 2-1 Mandava Stadium. Hapana angatitarisira kuti chikwata chekumhondoro Ngezi ichi chinorohwa asi mumutambo wenhabvu munoitika zvese zvese. Ngezi Platinum Stars yanga ichienda pamusoro petafura yegungano reCastle Lager Premier Soccer League iri nepoint imwe chete dai yakunda mumutambo wanhasi. Pari zvino Highlanders iyo iri kutungamira yave nemapoint makumi mana nerimwe chete mapoint maviri pamusoro pengezi iyo ine mapoint makumi matatu nemapfumbamwe. Highlanders iri kutamba mangwana ne Chicken Inn. Manika Diamonds iyo yarova Green Fuel 2-1 yaenzana pamapoints makumi matatu nemapfumbamwe neNgezi Platinum Stars. Mutsigiri weCapes United vaPhilip Regele vanoti chikwata chavo pamwe chete neDynamos ngavakanganwe nekuti hondo iri pakati peHighlanders neNgezi Platinum Stars yekutora mukombe uyu. VaFarai Kambamura vanoti Highlanders ine mikana yakawandisa.
Inini ndikona Highlanders ine haya vane mukana wekutora mukombe uyu. Saka Highlanders ndoiri kutotora.
Asi nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaTinashe Museti vanoti rwendo ruchiripo zvekuti haisi nguva yekutaura kuti chikwata chinotora mukombe ndechipi. Dynamos iri kuswedera pedyo neutungamiri muchure mekuruva Cranbourne Bullets 1-0. Cranbourne Bullets iyo inorairidzwa naNesbitt Saruchera. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi. Blue Chips 1 FC Platinum 1 Shesham 1 Wange 0 Simba Bora 1 Yada 1 Mangwana Capes United versus Black Rhinos Highlanders versus Chicken Inn Triangle versus ZPC Kariba Ve Premier Soccer League havasati vazivisa kuti musika wekutenga nekutengesa vatambi vatsva unovhurwa kana kuvharwa rini. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndinoti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Standikile Mhlanga.
So we see.